tatoona kuti Zimbabwe haisiri panyika idzi dze-G20. Muno muAfrica mose munongwani nyika imwe chete iri mugungano re-G20 inova ndiyo South Africa, yakamiririrwa kuAndalya naPresident Jacob Zuma. Zvino vaMugabe toona kuti vakapa chikonzero chokuti ndakokwa sendini sachigaro weAfrican Union AU kuti ndiuye, asi toona sokuti hazvina nematuro ose nokuti hapana zvavanganosvikotaura kuG20. Ndosaka muchitoona pamisangano inoitwa inongopindwa chete neanonziwo muchirungu maheads of government. Ivo havasiri pati yeG20, saka vangowo munhu ari kumutsveto angouyawo zvake tikatoti vatenda zvavo kumafaro kunoshanya vachishandisa mari yenyika.
Asi kavagutu, hazvitaise kuti vaMugabe vakokwe sasachigaro weAfrican Union, nokuti tinoona kuti mutungamiri weSenegal akakokwawo nechidanho chake chekuvewo sachigaro weNepad.
Apo hatisi kuti zvakashata kuti vakokwe, asi zvinonzizvo kana uri munhu mukuru, uri baba, vanoziva kuti imba yangu ine zvara, haungangoti kwose kwavakokwa wongoenda. Nokuti kukokwa kwavaita uku kungonziwo kungosvodiwa nzuyaivo kuno sezvo muri sachigaro weAfrican Union. Asi munhu anoda nyika yake anoziva kuti nyika haina mari, nyika iri kutambura. Kune zvimwe zvounoti havediwe, ndinotenda nokundikoka kwamaita, asi iwe pari zvino ndakabatikana. Nokuti unenge uchida kuti nyika yangu mari haina, kuti ndikuramba ndichifamba. Nokuti kukokwa kwamaita uku havana kupiwa mari yokunzi nendege yekunzi toya tikutorai kubva kuZimbabwe muuye kuTurkey. Vanoti munofamba nemari yenyu.
Asi zvingabuda kumusangano wakaita saiwoyu hazvibatsirewo here Zimbabwe neAfrica?
Hapana chatinowana munhaurirano inoitwa kuG20, nokuti zvinoizvi zvitaurwa apa ndezvenyika dzine maikonomi akabutirira, vana America, vana Britain, vana Germany, vana Japan, vana Australia, vana South Korea. Isu pano tichiri pasi pasi, tingadeiwo tichiziva kuti zvishoma zvatinazvo izvozvo tochengetedza, tisangoti kwatakokwa tongoenda.